Zvikwata zviri kutatarika zvinoti Polokwane City, Black Leopards, Baroka neAmaZulu. Ezvo zvikaitika, vatambi ava vanofanira kutsvaga rimwe basa nechimbi chimbi kana kuzvipira kuenda kuNational First Division nekuti kudzoka kumba hakukomborere. Polokwane City iyo inotambirwa naGeorge Chigova, Carlton Mashumba naWalter Musona yakawira pasi pasi pegungano reAbsa Premiership yaita mangange 0-0 neBloemfontein Celtic neZulu. Polokwane City ine mapoints 25 ichiteverwa neBlack Leopards iyo ine mapoints 26. Vamwe vatambi vari muhondo yekuti varambe vari muPSL ndiElvis Chipezeze weBaroka pamwe natalenti yawapiwa Ovid Karuru naButhulezwe Mube veAmaZulu. AmaZulu neBaroka dzakaenzana pamapoints anova 27, asi dzinokwanisa kudarikwa nePolokwane neLeopards mumitambo miviri yasara. Baroka yakambozvirerutsira neZulu apo yakaita zvaive zvisingatarisirwe nekurova Mamelodi Sundowns 1-0. Chipezeze haana kutamba mumutambo uyu nemhaka yemakadhi ake akawandisa. Muteveri wechikwata cheHarare City vatatenda Mpariwa vanoti vatambi ava vanofanira kurwira basa ravo nekuti upenyu muZimbabwe hwakaoma.
Vatongoramba varikoko vatsvagi mabasa yavarikoko vachitamba bhoreko bhozi avakadzoka kuno kuzvinhu zvakaoma muZimbabwe zvakaoma bhozi kunoka kutomborina kana mari ngavarambe vachitamba ikoko kujosa kwavariko.
Golden Arrows iyo inotambirwa naNox Mtizwa, Dani Piri naDivine Lunga yapunyuka murutsa kunyange yazvo yakarohwa 4-1 neCape Town City. Mutizwa uyo akanwisa chibodzwa cheArrows asiwa nechibodzwa chimwe chete naGabadino Mango weOrlando Pirates uyo ari kutungamira pazvibodzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.